Ya mashoka ya kana zviri zvechokwa dizunu zvinenge zvatikati pachirungu it's a progressive and inyaya yekukura hundi inyaya yainguva ichingotaurika ende inyaya iri kushungurudza vanhu vakawanda kunyanyanya vanhu kumatibeland kuti kubva pazvakaitika hapana chati chaonekwa kuti in terms of investigations kuti zvii zvingave zvakaitika panguva yacho uyezve vanhu kumatibeland vangave vachibatsirwa sei.
Mati kune dzimwe nyika vanoumba makomisheni. Mungapa muenzaniso wenyika dzakaedza kugadzirisa matambudziko akadai here?
Ya, kuRwanda kwakaitika yatozva iyo genocide kuma 90s. And zvunhu zvokuti pazvakaitika pakaitwawo yatingati ma tribunals akaitwa kuti nyaya dzitongwe. And my experts anoona nezvekutongwa ne kana kuongorora nyaya dzakadai so anotaura zvekare kuti kana nyaya dzakadai so dzichitongwa haisingori nyaya yekuti pawaniko kuti akakonzeresa iyo yatingati genocide kana kuti kuurawa kwevanhu ndiani. Inyaya yokuti ivo vakazviita nemavictims vaonawo yatingati a clear line yokuti varegererane vaonewo kuti zvinhu zvakadai so zvisafa zvakaitika munyika yatingati iri demokrasi seZimbabwe.
Munoona madzishe ariwo here akakodzera kuti atungamire urongwawo?
In a normal situation tinovatengeri madzishe ndo angave ari strategically situated kumacommunities but tichiona zvekare kuti nenguvawo yatikuona yatikurarama muZimbabwe nguva yenyaya dzepolitics dzakasiyana siyana kakuti madzishe akarerekerawo kune rimwe bato kunyanyanya ZANU-PF kana zvichizoonekwawo pamainvestigations achazoitawo nemachief vachibvunzawo vanhu vari munharaunda yavo kuti chii chakaitika kana zvichiita tine zvikurerekera kumatongero enyika tinoziva zvinoitika muZimbabwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vasabude vachitaurawo zvavanofungidzira kuti zvinhu zvive zvakaitika nekuti vanenge vachityawo kuti kuda zvinhu zvakada zvikona kupambwa kana kuti vanokwanisa kupambwa kana vanokwanisa kubatwawo zvekare nekuti vataura chokwadi chavo chavakaona. Saka tichitazovamamirira akaita zvunhu ndiona senge kuti zvinyanyofamba zvakanakanaka vamachief abva kushandawo namumasangano akazvimirirawo pachavo kuti nyaya dzakadai so dzive dzinoendeka ende uyezve mavictims egukura hundi avewo anokwanisa kubuditsawo zvakaitika vasina kutya